Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 14 Chikunguru July 2021 makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti lockdown iriko ichaenderera mberi kwemamwe masvondo maviri. Mutori wenhau ane mukurumbira pasi rose Sandra Nyaira akuchisina. Chikwata chema Warriors chinobudiswa mumakwikwi ekosafa cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa nyika kuti lockdown iriko ichaenderera mberi kwemamwe masvondo maviri nekuda kwekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere checovid-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachiwedzera nguva yelockdown nemasvondo maviri, vaMnangagwa vakati vari kutarisira kubaya nhomba vanhu miriyoni imwe chete munguva yelockdown.
The plan is to immediately vaccinate this targeted 1 million people during this
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti chinenge chiri chinhu chakanaka kuti hurumende ibaye vanhu vakawanda sekutaura kwavaMnangagwa, asi dzinoti zvinoreva kuti vanhu zviuru makumi manomwe nechimwe 71,000 vanofanirwa kunge vachibayiwa pazuva rega rega pamasvondo maviri aya. vaMnangagwa vakatiwo chirongwa chekubaya nhomba ichi chiri kufamba zvakanaka munyika. vaMnangagwa vakazivisawo nyika kuti ongororo dziri kuitwa munyika dzinoratidza kuti zvikama kumasere kubva muzana vari kubatwa nechirwere checovid-19 chemhando yedelta iyo yakatangira kuIndia.
The highly transmittable delta variant is now circulating in our communities. Latest genomic sequencing results received last week indicate that approximately 80% of the fresh cases in Zimbabwe are now due to the Delta variant that originated in India.
Virus ya Delta iyo inonyanyo pararira yave munyika muno. Ongororo yakaitwa yatakawana vhiki rapera inoratidza kuti zvikamu makumi masere kubva muzana echirwere checovid-19 iri kukonzerwa nedelta variant iyo yakatanga kuIndia.
Mutungamiriri wenyika akakurudzirawo kuti vanhu vateedzere zvese zvinokurudzirwa neWorld Health Organization kudzivirira kutapurirana kwecovid-19, kusanganisira kupfeka mamasiki, kuchenesa maoko pamwe nekusaungana. vaMnangagwa vakatiwo vanhu vanofanirwa kuva vashoma pamabasa. Vakatiwo mapurisa achange achiona kuti mitemo yelockdown yaremekedzwa, kusanganisira kusafamba kuveruzhinji pakati pemaguta. Vakatiwo vose vanotyora mitemo yelockdown vacharangwa zvakaomarara. Asi munyori wezveutano muMDC Alliance uye vakambova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati vaMnangagwa vana kutaura zvimwe zvinhu zvakakosha zvekuti hurumende ichabatsira sei vanotambura panguva ino vanhu vasiri kukwanisa kushanda zvakakwana.
Uye zvitatisisa kuti purezidendi vataure zvimwe zvinhu zvakakosha kwatiri zvakafanana nokuti zvovanokushena sei vanhu mulockdown imomomo. Vanhu vedu matraders, vanhu vedu varombo, malockdown ari kuwedzera urombo nenzara muvanhu. Tinoziva kuti pane $9 billion yanga ichitaurwa kunzi yakasara kunze isina kushandiswa. Kungaishandise zvetione ichishanda kuvanhu.
vaMadzorera vatiwo zvanga zvakakosha kuti mutungamiriri wenyika audze nyika kuti nhomba dziri kubayiwa munyika dziri kushanda zvakanaka here zvichitevera kufa kweavo vanenge vabayiwa nhomba dzese.
Purezidendi vanoti izvo programu yedu yevaccination ndo yakabudirira muAfrica mese kudarika dzimwe. Asi handizivi kuti vari kumezha nei, nokuti kungomezha nemanhamba evanhu vavhakisinetwa hazvina kukwana.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevasere vakafa nechirwere checovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zviviri nemazana maviri nemakumi manomwe nevana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi manomwe nezvitatu nemazana maviri nemakumi manomwe nemumwe chete, kana kuti 73,271, zvichitevera kubatwa kwevanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mana nevashanu 2,845 nezuro wakare. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nezvishanu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevatanhatu 955,656. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana matanhatu negumi nezvipfumbamwe nemazana maseve nemakumi masere nevatatu, kana kuti 619,883. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutori wenhau ane mukurumbira pasi rose Sandra Nyaira akuchisina. Nyaira akashaya nezuro muHarare mushure mokurwara nedenda recovid-19. Anga ave nemakore makumi mana nematanhatu. Nyaira akatanga kushanda semutori wenhau kucommunity newspapers group, ndokuzoenda kuziyana ndokuzoshandira Daily News parakavambwa muna 1999. Akakwidziridzwa kuDaily News kusvika pachinzvimbo chemupepeti wenhau dzezvematongerwo enyika, uye akava munhukadzi wekutanga kuva nechinzvimbo ichi. Muna 2002 Nyaira akapiwa mubayiro weCourage in Journalism Award nesangano reInternational Women's Media Foundation. Muna 2003 Nyaira akatanga kushanda semutori wenhau weStudio 7 ari muLondon, uko aiita zvidzidzo zvake zvepamusoro-soro. Akazouya kuWashington DC kunoshandira Studio 7 muna 2009 semutori wenhau. Mushure mezvo Nyaira akazoitwa mupepeti wenhau weStudio 7 ndokuzosiya basa iri muna 2015 achienda kunoshandira United Nations ari muAddis Ababa kuEthiopia. Mumwe akashanda naNyaira kuDaily News, Dr. Page Seruhanya, vanoti bwandarasiwa naNyaira richanetsa kuvhara sezvo ange ari munhu aishanda neushingi panguva iyo zvinhu zvakange zvakaoma munyika. Dr. Ruhanya vanoti Nyaira munhu aida kubudisa nhau dzechokwadi, uye vakadzidza zvakawanda kubva kuna Nyaira. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naDr. Ruhanya pamusoro pekushanda kwaNyaira.
Ndakashanda naSandra kuDaily News kwenguva yakareba. Anga ari senior reporter pandakasvika, ndiri reporter. Akapromotwa akaitwa political editor weDaily News, ini ipapo ndanga ndiri chief reporter. So mastories atainyora kupolitics taisa kuna Sandra.
Mungati muchavarangarira semunhu anga akaita sei?
Anga ari munhu aiziva basa rake, ende anga ari munhu anga ari pachokwadi, anga ari professional, plus anga ari munhu aivaka, aibatsira majournalists anengachipinda munewsroom vari vechidiki vachibva mumayunivhesiti vachibva mumakoleji achivabatsira kuti nhau dzinopepetwa sei nokuvapa confidence. Plus Yanga isiri nyoreka kuti munhu angarwe chikadzi futika kuti aitwe political editor of a newspaper angari kuru paper iro. I think by then the Daily News was the leading newspaper in the country, not the Daily News ranaziri. Iro chari chairo panasandira raiti vakanyora mastori munguva iyo ndeyangari nguva yehonde yeminda ndo MTC payanga ichangotanga. Bepa racho ndiraitonzi Munana Rusapemo. Ukaonekwa wakaribata bepa iro ranyorwa story inenge iri papage 1 yanyorwa naSandra Nyaira. Waitonzi chabepa iriro ritsenge because hapana changa chingabudiswa naSandra. Ainyora zvino unyanzvi zvokuti taishanda neumwe anzi Colin Chiwanza namututisi Matutu nenini taitokwikwidzana. Sandra ototi kana kuma 9 ototi munengina pedzi na Colin Chiwanza na Mututisi bepa ndatopedza chitsvaga mastori omukati kunana page 2, 3, 4 kuti yangu kana page 1 yavapo zvinoreva kuti bepa rapera. Saka tati tichisvika tisamutambita morning diary Sandra yabva atokuudza kuti havaningina foni raro vanyafoni ravo muningina wako Matutu Mututisi kana kuti Brian Mangwenda anga ari kwaMutare kuti bepa ratopera page 1 yavapo. So anga ari mupita noti wokutamba achinyora ende achiziva kupepero kwenyawe.
Zvii zvimwe zvamungati acharangarirwa nazvo
pamusoro pezvo anga ari munhu aivakava muhanu aiba tsira vanhu vabva kumakoreji vana vechidiki vavaya kuzonyora. So Sandra was a leader in the newsroom anga ari mutungamiri panyaya dzokunyorwa kwenhau ende anyora nhau yokuti nguva yanyora vana Sandra Daily News chairo chairo bepa reDaily News ranga risvingasviki 10 dzemangwanani riri mustreet muHarare ende ndoparaiprinda mapepers ari more than 100,000 a day between 100,000 and 150,000 newspapers a day richitengwa nana Sandra kana vatonyora story yakanzi by Sandra Nyaira papage 1 bepa ranga risvingasviki 10 AM Rim Road reDaily News. Kana mazvende aitotaura kuti kunhasi kana Sandra asina kunyora kuti kuvanzvadzi vari kupi kana Sandra anyora story tinowana masales bepa rinotengwa dzirika yanga ri shasha zvokuti zvatirwadza sereki zvaitika zvizvizvi.
Avo vange vari Dr. Pedsai Ruhanya vachitaura naMarvelous Muhlanga Nyahuye vari muHarare. Mumwewo mutori wenhau ane mukurumbira uye ari mukuru weVoice of the People vaJohn Masuku vanoti nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwaNyaira sezvo akange ari mumwe wemadzimai echidiki akakwanisa kuona chinzvimbo chepamusorosoro kuDaily News zvakazoita kuti ashungurudzwe nehurumende asi akaramba akashinga mubasa rake rekubudisa nyaya dzainge dzakavanzwa kuitira kuti veruzhinji vazive zvikange zvichiitika. VaMasuku vanoti vatapi venhau vemazuva ano vane zvakawanda zvavanofanirwa kudzidza pamusoro pamashandiro aiitwa naNyaira. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuti urongwa hwekuradzikwa kwaNyaira huchafamba sei. Marvelous Muhlanga Nyahuye aita hurukuro navaMasuku pamusoro pekushaya kwaNyaira.
Ndava mushandira Zimbabwe Broadcasting Corporation tikazoshandira Radio Voice of the People. Handiramboshanda naSandra musangano rumwe chete titakangosangana kwakawanda tikave nekuwadzana sevatapi venhau muno muZimbabwe uyezve nekunze kwenyika. Ndakambowa nenguva yandakasangana naye chiku United Kingdom tawana mubayiro tikamboona nguva yekukurukura uyezve tiri muno taikwanisa kutera zvese zvaiita zvinyorwa zvaiita ari kuDaily News pamwe netsekwende dzaipinda mumashure mekunyora nhaurwa dzakasimbarara dzaizopedzisa dzazonza vakuru vakuru. Saka aive mutapi wenhau aive watingati aive nezvivindi zvatinokurudzirana kuti ngatinyorei chokwadi ngatitaurei chokwadi sevatapi wenhau uyezve nekubvunzurudza nekutsvagurudza. Anga ari investigative journalist ainyura nyaya dziya dzemushure mekutsvagurudza nekubvunzurudza uyezve akakwanisa kuwana chinzvimbo chiri pamusoro kusangano raaishandira reDaily News. Paanga ari kustudio 7 aigara akandifonera kana kuine zvizhinji zvakanangana nevatapi venhau achindibvunzawo ndichibuda pastudio 7 nezvaitika muno muZimbabwe kunyanya zvaitika kuRadio Voice of the People uyezve nezvimwe zvakanangana nevatapi venhau zvaingoitika muno muZimbabwe munhu aigara akandifonera sezvamaita emuri kuWashington ikoko.
Mungatini acharangarirwa sei muZimbabwe uyezve pasi rose?
Nyaya dzakadaro dzakafanira kunge dzichipakurirwawo kunyanya vaya vari kudzidza vari kumakoreji ku kuti vaziye kuti pane vakambofamba munzira yavarida kufamba nayo pamberi pavo vachizione zvemibairo yakawana iyi pamwezve nezvaakanga aita haungowana mubairo chete pasina chikuru chaunenge waita saka zvizhinji zvingadzidzwe neavo vachiri kumakoreji nevavo vachiri kusimukira kunyanya vatapi wendhau vechidzimai nokuti angasvika pachidanho chiri pamusoro chekuita political editor kare kare kwakadaro asi nanhasiuno tinoona kuti mumanewsroom yedu hatina vanhukadzi vakawanda vanotungamira manewsroom asi kuzoti vedaily news vamupe chinzvimbo chakadaro vakaona kuti ane ushingi uyezve anoita basa rake nemazvo saka zvizhinji zvingabvitswe nevatapi wendhau kunyanya vechidiki vatinokurudzira kuti vasatye kunge vachinyorawo nezvematongerwo enyika vasatye kunge vachinyora nezvekutsvagurudza nezvekubvunzurudza nenyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzisinganzwisisiki vasiyane nenyaya dzemanyepo dzatinoti fake news pamwe nedzimwe nyaya dzinongonyorwa pasina kubvunzurudza nekuongorora kuti nyaya iyi yakabva nekupi chienda kupi kuitira kuti ibudiri chokwadi kwete nhema
avo vange vari mutapi wenhau ane mukurumbira vajohn masuku vachitaura namarvelous musanganya uye vari muHarare tarisa zviri mumapepa nau anhasi hurumende nezuro yakazivisa kuti zvikoro zvicharamba zvakavharwa kwemasvondo maviri ari kuuya zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 zvikoro zvaifanirwa kunge zvakavhurwa masvondo maviri apfuura asi hurumende yakanonotsa kuvhurwa uku pamusoro pekupararira kuri kuita chirwere ichi yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
vatungamiriri vestudio CV ini ndinonzi Moses Garawadya ndiri muno muRustenburg asi chandoda kutaura hangu nyaya pamusoro pavazuma South Africa zvairi kuita vazuma hazvina kumbonaka nokuti tikada kuzvitarisa kubva South Africa ichitanga kutongwa hakuna president asingabi hakuna president asingabenefit mapresident ose kubva kuna Pete Botha touya kuna de Klerk touya futi kuna Mandela wacho vanoti ndiye akasunungura South Africa from freedom vose ivava vanhu ivava vane mari dzimwe dzavanototora dzavaitotora mari idzodzodzo dzisingatovirengwi sezvaita vazuma
vashamara vestudio 7 nevateereri vestudio 7 mese makadii zvenyu ari kutaura ndichigona kubva kugokwe vachitengeta apo chigona ane nyaya mbiri dzatoda kutaura pamusoro pevatungamiriri vedu vatosarudza kubva kumanharaunda kwatinobva maMP ari mugokwe north makansela ari mugokwe north vakahwina nevakazhiwa basa ravo nderei ngavarege vaizokambena vachitya zvokuitai zvakati kana tahwirai zvokuitira zvakati iko zvino ndoparuda kuona unyanzvi hwavo makansela nemaMP vachimiramira panyaya yekutanga nyaya yekotoni kuti kotoni yazotengwa sei yaenda kupi hazvibatsiri kuti kotoni yozonzi yatengwa apo yatengwa ne20 cents varume munopaonawo sei kuti kotoni ini yatengwa ne20 cents imari inotengei zvinganaki kana kuti yatengwawo nemari yekuti bhelunoa unotenga ng'ombe nyaya yangu yepiri inyaya yemugwagwa wegokwe chitekete ndofunga mugwagwa iwo wakafa zvinonyangadza wakafa zvinosiririsa hanisati tambonzwa maMP kana makansela achitaura nezvemugwagwa iwona kunyange vacho vakadyiwa kunyange vacho vakahwina
mangwanani mangwanani akanaka pastudio 7 apo mangwanani kuna ana mukoma wande navose vanosevenza navo kustudio 7 uko ndaida zvangu pakutaura pamusoro pezviri kuitika ndiri muno musouth africa mujohannesburg ndomwa ndiri kuraramira ndini ndichiitwa iye mukoma love moma ibise ndiri kuti sezviri kuitika munomuti each and every time muno muri kurwiwa vanhu tichingorohwa vanhu vechilutirwe zvinhu mabhizinesi mabhizinesmen ava vazhinji vane shuo yekuti dai kuti kuzimbabwe kwaizadziswa sekutaura kwaamunangagwa kwekuti kuyakuya Zimbabwe is open for business. Havaoni here vamunangarwa kuti uyu mukana mukuru kwavari kuti dai vairerutse mitemo yavo kana kuti dai vaigadzirise ma reform policies avo. Mukana mukuru ari kutorasa, this is the biggest opportunity yavamunangarwa kana kuti nyika yedu Zimbabwe. Yekuti ma businessmen is vari kulutirwe zvinhu zvavo muno mu South Africa vauye kumusha, nekuti kumusha kwedu kuZimbabwe tinoziva kuti kunyange ungafamba netsapo yako yemari mustreet hapana anokutorera.
Inhangu ndokokurudzira vanhu kuti ngavatore vaccine, vasatevedzera zvemasocial media zvokutaurwa zvenhema. Kutaura kudai inini nhasi yaku chaiko ndadotora first dosi rangu. Handina kana peni handinayo. Pandaburukira kombi ndafamba about 7 kilometers, no peni no what, ndatora nengi Sinovac. Saka ndokurudzira kuti vanhu ngavaende nouwandu hwavo vanotora vaccine. Ndo the only key yokuti tidzokere pa normal. Inini ndatora vaccine tiri kuno kuBotswana, saka ndotokurudzira kuti even saka zveZimbabwe zvirimwe muBotswana kaendai mundonyoresa kubayiwa, nokuti kumirira kuti kwanzi pane nguva yokuti kwai mafoni hamuchazodamwa. Haa, enda undozozwa wasvika.
Makadini henyu paStudio 7 apo. Tine chichemo changu shuwa, toda kuti mutibvunzirevo kuno kwedu kuzaka noti wadhiwane. Masabhuku vari kushedzera kuti munhu wese mutero musi wa 19 July ndo deadline, asi mutero uyu unobhadharwa in US dollar. Hatizivi kuti ma US dollar tomawanepi, nokuti chero vari pamabasa izvozvisu tinototambirawo dzimwe mari dzinobva kuhurumende achingouya ari muzim dollar. Ivo votiti takataurirwa navashe vachipinda kuti mutero unobhadharwa muma US dollar, tomawanepi ma US dollar? Kana ukakonewa kubhadhara woenda kudare kwavashe. Hatizivi kuti ndidhie iwezaka here wakapa mutemo uyu kana kuti ndiyo hurumende yacho. Saka taikumbiravo kuti zvokwadi, kana hurumende yodavo kuti tibvise mutero wokugara munyika ino tichibhadhara namayusa, vayotipavo mayusa ichititambirisa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zimbabwe yakabudiswa mumakwikwi ekosafa zvichitevera kukundwa kwayakaitwa neSenegal nezuro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
MaWarriors ave munzira yokudzoka kumba mushure mekurohwa 2-1 neSenegal mumutambo uyo zvibodzwa dai zvanaya zvichikandwa neSenegal yacho. Kokundwa uku kwatevera kudamburwa zvekare kwakaitwa Zimbabwe neNamibia 2-0 nesondo. Zimbabwe yabuda ine mapoint maviri chete kubva mumitambo mina mushure mekuita mangange mumitambo miviri nekukundwa mumitambo miviri. Chikwata ichi ndicho cheZimbabwe chatadza zvakanyanya kukwikwidza kubvira makundano ekosafa cup aya avambwa muna 1997. Murairidzi wechikwata ichi Zvidravik Logarusik ari kunenedzera kuti vatambi vake vatadza kutamba zvakanaka nekugarisa vasingatambe nhabvu nemhaka yeCOVID-19. Asi mhuri yenhabvu muZimbabwe haisi kufara nemashandiro aLogarusik wacho ichiti akundikana uyezve anofarira kudzingwa. Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaRoni Sibanda vanoti Logarusik haafaniri kutsvaga pekuhwanda nekuti atadza.
Kocha tina. Kocha nga hei. Kwa kocha chee. Zia nurija game. Anuona uti game. Anuona uti chishi na kuitwa. Yotu kungomu. Kungomira kete mutari za uti. Amana. Dozi niwa. Bati kocha nga hei.
Mumitambo gumine miviri. Yangari pabasa. Logarusik. Akunda mumitambo mumwe chee. Uyo. Akarwa Botswana 1-0. Mumwe mcheveri mchambu wenabu, ba Eugene Kuhuni, vanoti, na iza iita, zipa ya gadirina zinu, ne chimbi.
Wape mapeza chimbu wona, zipa zichelo zaeza ino iita, wape mapeza chimbu wona.
Maorias, adzikira zikuru, kubira musi uyo Joy Antipas, akachishwa bata ne zipa, kuchipinda loga rusi. Daga Mirra, Studio 7, Muharare, Ndini, Michael Kariati.
Muchikamu chino, tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chirwere cheCovid-19 chinonzi chave kupararira zvakare mune mamwe matunhu muAmerica. Bazi rinoona nezveutano reCenter for Disease Control and Prevention rinoti nando yeCovid-19 inonzi Delta iri kupararira zvine mutsindo muAmerica, richiti muvanhu vari kubatwa nechirwere ichi muAmerica zvikamu makumi mashanu kubva muzana vari kubatwa nenhando yeDelta. Center for Disease Control and Prevention inotiwo vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe kubva muzana 99% vari kufa neCovid-19 muAmerica vanhu vasina kugara vambobaiwa nhomba yechirwere ichi. Nando yeDelta inonzi yakatangira muIndia, zvino yave kunetsa munyika zhinji pasi pose. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze mamiriro akaita zvinhu maererano nenhando yeDelta muAmerica.
Chirwere kana kuti mhando kana kuti chipandi cheDelta variant cheCovid-19 chiri kuramba chichiwanda muAmerica yese, nekuda kwekuti kuchine vanhu vakawanda zvikuru kwazvo vasati vambobaiwa nhomba kana imwe chete. Saka vanhu ivavo vari kuramba vachiparadzira utachiona uhu kwese kwavanogara nemunzvimbo dzavanenge vachifamba.
Delta iri kunetsa muAmerica yose here kana kune mamwe matunhu chete?
Chipandi cheDelta variant chatekeshera mumatunhu ese eAmerica, tingati 50 states plus District of Columbia.
Vakatobaiwa nhomba kare, pane chavanofanira kutya here paDelta?
Pari zvino nhomba dzese kana kuti yatingati mishonga yenhomba dzese iri kushandiswa muno muAmerica yese zvayo inoti Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson iri mitatu inoshandiswa muno muAmerica. Mishonga yese iyi pari zvino iri kutiratidza kuti inoshanda zvikuru kwazvo kudzivirira kubatwa kweutachiona, uye vanenge vabatwa neutachiona uhwu kunyange zvavo vakabayiwa nhomba dzese dziri mbiri, kana vakabayiwa Moderna kana Pfizer, kana wakabaiwa imwe chete Johnson and Johnson, kana wakabaiwa ukabatwa neDelta variant, vashoma vanozorwara zvekuda kuenda panhovo kana kuendeswa kuchipatara. Vazhinji wavo vanobatwa zvavo nayo, asi voramba vachingozvifambira vachiramba vachiita mabasa avo sekugara kwavanga vachiita. Zvinotiratidza pachena kuti nhomba idzi dzakasimba uye dziri kubatsira zvikuru kwazvo.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti lockdown iripo ichaenderera mberi kwemamwe masvondo maviri. Mutori wenhau ane mukurumbira pasi rose Sandra Nyaira hakuchisina. Chikwata cheMaorias chinobudiswa mumakwikwi ecoSafa Cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.